Sekutaura kwa ndakamboita muzvirongwa zvakapfuura ndichiti kuratidzira kwakaitwa navanhu kwaisava kuratidza kuti vanhu vaida vamunangagwa, asi kwaiva kuratidza kuti vanhu vakanga vasingachade mutungamiri anga ava nenguva nemakore mazhinji achitungamirira nyika yeZimbabwe anoitova Robert Mugabe. Saka hatingati rutsigiro rwairionekwa rwanga ruri vamunangagwa, asi kwaiva kuratidza kusafara nezvava Mugabe, uye kwaiva kufarira kuenda kwava Mugabe. Vanhu vaivanga vaine tariso yekuti vamunangagwa vachinge vazopinda pachigaro paizoitwa hurumende yobatanidzwa iyoyo zvinenge ichizoshandura upenyu hwavanhu. Asi zvisinei, vamunangagwa vana mashoko akawanda mazhinji kana mazhinji avakanyanya kutaura pamusoro pavo, asi vamunangagwa chokwadi kuti vamunangagwa takavapiwa namauto. Saka zvizhinji totoda kutinzwawo kumauto, asi takangoona zvairi kuti vakagadzira inonzi military cabinet, yekuti takaona vana general Sisiso avo vakanga vachititsanangurira nekwezvekuenda kwava Mugabe, ndo vatakuona kuti vava paforeign affairs international trade. Kuona vaperezi shirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto. Saka tikuona kuti hurumende ichakada kuita like a military cabinet. Saka kutiti vamunangagwa vaine simba ravainaro nechipatiro kuti kangoti vamunangagwa isthe of the military government we that is running Zimbabwe at the moment. Saka tine kutaura pakuti zvizvenu zvagara zvakangira zvechiutouto, asi taitarisira zviri kuti vamunangagwa vaigona kuti vachishandura zvishoma sare zvakanga kuombeserwa kwataita vana vamugabe. Asi zvisinei, tinotarisa kuti tangotivabatira pashoko rava munangagwa rokuti vakati tichange tichienda kusarudzo uye sarudzo dzinenge dziri dzachena.
Muri kutaura mi kuti nyaya dzesarudzo kuti vamunangagwa vakati zvo tichaenda kusarudzo, tiri kuona mai Makarau vanga vari sachigaro veZimbabwe Electoral Commission vachisiya basa. Munoona sei kusiya kwavo basa?
Ava mai Makarau, tokutanga tinofanira kunge tinase kuzivisa kuti mai Makarau munhu wezanupf, munhu akanga akasarudzwa navamugabe. Saka tinongoona kuti kuenda kwavamugabe tine vazhinji vakanga vachishandidzana navamugabe, kusanganisa nomukwasha wavakasiyawo kuezimbabwe achinge achiona kuti vatezva rake vasiya basa. Saka vana Makarau vanhu veutama, saka vanhu vari kuona kuti havasinawo mukana wekuramba vachashanda. Saka tinoona isu vamunanga vachange vachiisawo munhu wavo, asi tinangoti zvinhu zviri immaterial to the democratic discourse kuti kuenda kwamakarau nokupindaari kupinda vanhu vakangofanana vanhu vese vezanup f. Saka zvatinongotarisira ndokuti the system yezanup f iri kurwana maelections, tinongotarisira kuti dai vaita demilitarize vabvumirwawo mainternational and local observers, pamwe ndo patange tiine sarudzo dzinenge dziri pachena. Asi pari zvino tikutaura chokwadi, hapana chaina tichanyatsojeka kuti ingava nesarudzo dzakajeka muZimbabwe.
Kuiswa pachigaro kwakaitwa vaperenzi shiri navamunangagwa, munoona vachitambirwa here nevanhu vekumatebeland nemidlands?
Ndisingadi kutaura zvamwe ndakambotarisana nematebeland nemidlands kunoti tinganyanya kuva very so much regional. Asi vaperenzi shiri munhu anogona kuti netsekei kuti agashirwe nenyaya yezimbabwe, nekuti nyaya dzekukura hundi mirishoko yekukura hundi yeinyaya yakabata munhu wese wese ari munyika yezimbabwe, kunyanya vanhu vekumatebeland nekumidlands. Asi chokwadi ndechokuti vanhu ava vanyatsogashirika zvakafanana kana iwe general Sisiso mwoyo chaiwo, vanobva kumatebeland vanorelata navanhu vekumatebeland. Asi ndo vakanga vachitungamirira kuurayiwa vari brigadier general muna 2008 vachizomupromota kuzobva general, vari brigadier general Sisiso mwoyo vairana matebeland yese 2008. Takatambudzwa nekushungurudzwa zvakanyanya na general ava, vamwe vana vakavezimbabwe vakaurayiwa, vamwe vakaparara nanhasi hatisinzwa kune makuva avo. Saka vanhu vechiuto vakafanana, system yavo ndeimwe chete. Vanaperenzi shiri ndiye ari babo bhati zvinongonetsa vanhu vechiuto ava kutaura chokwadi munyika yezimbabwe, zvichatotinetsa nekuti hurumende yacho igadzirwa munangagwa. Munangagwa vabva tingati patati chikwera chatipowo chingwa chatisira chingwa, vabva vatisira ndove mumapuresa ataisiwa tichajikira.